Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 25 mbudzi 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Sazvinoreva ndezvekuti varayiridzi vachange vasina mari inokwana gore rinouya, vachange vasiri kutambira 540 US yavanogara vachichemera, vachange vachingoramba vachinetsa vachiti hatisikwanisa kuenda kubasa. Vanhu ngavatarisire kuti mastrike achatotanga muna January nenyaya yekuti vanhu vanenge vaine nzara. Chepiri chaitika ndechekuti vana vedu vanenge vachifamba nzara kuzvikoro, school feeding program ichashaya mari inokwana. Chetatu, vanhu ngavatarisire kuti new curriculum inenge isina funding.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti bhajeti renyika rakaturwa negurukota rezvemari rinoratidza kuti hurumende haina hanya nezvedzidzo. Vechidiki mumusha weHopley muHarare vari kuita mabasa emaoko kuti vararamise mhuri dzavo. Tichakuunzirai zvabuda mumitambo yenhabvu yeFIFA World Cup kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutulinqube vakaparura bhajeti regore rinouya re4.2 trillion RTGS vachitarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvitatu nechidimbu kubva muzana kana kuti 3.5%. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoshora zvikuru mari yakagoverwa bazi rezvedzidzo mubhajeti regore rinouya. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti bhajeti rakaturwa navamuturi Ncube hariratidzi kuti pane zvinoda kuitwa nehurumende pamusoro pekugadzirisa zviri kunetsa munyaya yezvedzidzo kusanganisa zvemihoro yevarayiridzi.
Yaiswa navamuturi Ncube kuti iende kunyaya yedzidzo yevana vedu inoratidza zvakanyanya kuti hurumende yatinayo haina hanya nedzidzo. Tikatarisa tiri kuverengedza asi patangotarisa tiri kuonawo ngeinongoita 12% chete yenational budget. Zhinji yacho ichingogumira kumasalari anongoramba ari mashoma zvakare. Sazvinoreva ndezvekuti varayiridzi vachange vasina mari inokwana gore rinouya, vachange vasiri kutambira 540 US yavanogara vachichemera, vachange vachingoramba vachinetsa vachiti hatisikwanisa kuenda kubasa. Vanhu ngavatarisire kuti mastrike achatotanga muna January nenyaya yekuti vanhu vanenge vaine nzara. Chepiri chaitika ndechekuti vana vedu vanenge vachifamba nzara kuzvikoro, school feeding program ichashaya mari inokwana. Chetatu, vanhu ngavatarisire kuti new curriculum inenge isina funding, vana vacharamba vachiverenga bhuku rimwe chete vari 120. Vanhu ngavatarisire zvakare kuti zvikoro zvedu zvicharamba zviri zvishoma. Shoteji ye3000 schools yatagara tinayo icharamba iriko because capital expenditure yataona inenge inongosvika ku15 billion RTGS haina kwaichi zvikoro zvakawanda zvaichavaka. Vana vacharamba vachidzidzira pasi pemiti nezvimwe zvakadaro.
Saka muri kuona chii apa vamasaraure?
Chatiri kuona ndechekuti vamutulinguye vachiri vakazvipi kuti masocial services vanhu ngavasawanike muZimbabwe. Vachiri vakazvipira kuti austerity ive permanent muZimbabwe. Vachiri vakazvipira kuti varombo varambi vachishaya masocial services. Isu taichema tichiramba tichikochema kuti tisvikawo padhaka declaration yekuwana 20% yakawanikwa navamutuli iripo 2016. Takawana 20% ikaenda kueducation. Tichema asi taichema zviri nani. Kwatasvikawo kuzvinoreva kuti zvinhu zvicharamba zvichishata ende zvichiwedzera kushata, maticha achiwedzera kutsamwa, vanhu vachiratiwedzera kuwana dzidzo. Saka tinokurudzira macitizens ese kuti tibatane kutanga kwegore, titange kuita kuonera pamwe kuti tidimande education idzoke kwa.
Zvino va masaraure izvi zviri kuramba zvichitika gore negore bazi rezvedzidzo richipiwa mari amunoti haikwani kuti ibatsire vana vechikoro nekubhadharawo varayiridzi. Zvaitika zvakare, moita sei rwendo runo?
Runo tinofara tanga taita basa rakawanda rekunyanyoratidza vanhu kuti mari yatinoda inofanira kunge iri marii uye kuti inobvepi. Hatina munhu achati atiudza kuti tinochemera mari isipo. Takaburitsa bhuku taitotsanangura kuti mari ingabve papi kuti dzidzo iwane mari, rinonzi Beyond the Geographies of Inequality. Riripo rakatsanangura kunobva mari. Takatireka budget ya 2022 tiradza maburi anoda kuwedzerwa mari. Zviripo, hapana angaite nharo, vamutolewa nawo madocuments avo. Saka argument yaisishandiswa yekuti mari haina kwainobva, falls away. Saka zvatakuita takuchishandisa zivo yose yatakapanyika tichivaudza kuti nezvatakakuudzai zviya, vamutole varamba vari nharadada vachiramba kuita zvinofanirwa kuitwa kuti vana vawane dzidzo. Ngatichibatanei kuti kutanga kwegore chinge chiri chimurenga chekurwira kuti vana vedu vaende kuchikoro. Tichiratidza vamutori kuti musati nyeberi mari munayo, munoziva kwainowanikwa. Takavaratidza kunofanira kunge kuchibva mari kune kukoretwa mari dzakawanda wanda dzinofanira kunge dzichiuya kueducation, zvavari kukundikana kuita ende zvavarapa vachikundikana kuita. Saka zvatichaita isusu tokufara kuti macitizens akuziva kuti hurumende mari inayo asi haidi nayo. Saka tichabatana nemacitizens tichiratidza hurumende kuti kana musingadi kuti vana vedu vawane dzidzo, isu hatisi kuzozorora kukonetsai kusvika vana vawana dzidzo.
Avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mushure mekuona kunetsa kuri kuita kuwana mabasa munyika, vamwe vechidiki mumusha weHopley muHarare vakaona zvakakosha kuti vaite mabasa emaoko akasiyana-siyana kuti vararamise mhuri dzavo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Musha weHopley musha wakatanga kugarwa nevazhinji mushure meOperation Murambatsvina yakaitwa nehurumende muna 2005 iyo yakaputsa zvivakwa zvainzi zviri kunze kwomutemo. Mumusha uyu nzvimbo zhinji hadzina mvura nemagetsi uye munonzi mune urombo hwakanyanya. Asi dzimwe mhuri mumusha uyu dzava kuita mabhindauko akasiyana-siyana kuti dzikwanise kuwana cheuviri. Amai Priscilla Tava Penyama ndemomo vagari vekuHopley vari kushandisa maoko kuti vawane cheuviri. Amai Tava Penyama vanobika nekutengesa mushongo wokupukutisa pauriri kuti papenye, uyo vanoti bhizimisi iri iro ravakatanga nemurume wavo ndororaramisa mhuri yavo.
Toita business rekobra takatanga 2019 ndomaramiro edu zvenhedu yesuskezes teichingotengesawo zvidaidai bat zvazvanyatso kufamba hazvaimbofamba kudhanda kuti kukwira kwezvinhu ndokuti hazvisafamba.
Mhuri yakatumidza bhizimusi rayo kuti Nyasha Good Cobra uye vanobikira mushonga uyu pamba pavo vachiti vanobika magaba euremu hwe250g mazana matatu pazuva rimwe chete. Murume wavo Vasifas Pasera vanoti kuburikidza nebhindauko iri vakakwanisawo kutora nekuchengeta vanhina vavo vaviri uyewo kuendesawo vamwe vemhuri yavo kuchikoro pamwe nekuriritira mhuri yavo.
Takatanga 2019 tiri inini navadzimai vangu tikatazotora vanin'ina vatatu kuita 4 vanoita 4 ndo vatazoripa kazvi kake kuti Nyasha Good Cobra. Ndo patiri kuendawo tichiona kuraramawo ipapapa tichiende kuona vanin'inawo vedu kuchikoro kuti zvinge zvichiitawo zviri nazvo kuti ndo panongobva kurarama kwedu ipapapa.
Vabhasera vanotiwo vanobika mushonga uyu mangwanani vozoswera vachitengesa nezvingoro zvavakatotenga kuburikidza nebhizimusi iri.
Pazuva tinokwanisa kubika magaba 300 tengesa madhola nema50 cents nini nevanin'ina vangu tinofamba tese tikapedza kubika tese makusento mukira tichifamba todzoka toenda notaka kubikisa Zintu ramba tiku daru yifuti.
Asi muri ino chema chema one kukura kwenye kushandisa shakada ise parafini. Iyo vano shandisa mukubika mushonga uyu. Zvimweza vano shandisa mukubika mushonga uyu. Zvinosanganisira wax. Uye zvakare vanodoo marasha ekubikisa kobra iyi. Vaprospa Nyakura vane makore makumi maviri nematatu ekuberekwa. Uye vaine mudzimai nemwana mumwe chete. Vanyakura vanoitawo zvemitambo yekufadza vanhu kana kuti drama. Vachifamba nzvimbo dzakasiyana siyana mumusha weHopley. Vakaudza Studio 7 kuti zvemitambo izvi ndizvo zviri kuraramisa mhuri yavo.
Ya kuno kuHopley mararamiro ndiwe drama iwaya. Ndovanototipo kuti tirarame kudya zvese zvinobva ipapa. Mhuri ndiyo ineyi. Tichitodaro takadaro hatimire.
Vanyakura vanofamba nemudzimai wavo uye anenge akabata radio. Ivo vachiita zvidavado zvavo. Vachibvunzwa kana vachiwana mari inovararamisa semhuri vakati.
Ndingangoti like pazuva. Ndinobva hangu ndiri kuma $25. $25 pazuva.
VaMcDonald Munyoro vanoshanda neNational Association of Youth Organizations kana kuti nayo varumbidza zviri kuitwa nevamwe vechidiki ava kuHopley vachiti zvinovabatsira kuwana raramo.
Zviri kubatwa nevechidiki vari kuHopley zvinoita kuti vawane raramo, vachengete mhuri dzavo, vakudzurudze nharaunda yavo. Tinozviona zviri zvinhu zvakanaka nekuti munguva yatiri kurarama mabasa kusina, mikana kusina, vakawanda vechidiki vari kuwanikwa vachipinda mune zvinhu zvisina kunaka, zvisina kufanira maringe neutano hwavo.
Asi vamunyoro vati vechidiki vanoda kusimudzirwa nekubatsirwa kuti mabhizimusi avo madiki yakure.
Vanoda kuti vabatsirwe maringe nenyaya dzekuti mabhizimisi anombofambiswa sei. Tine Youth Empower Bank. Youth Empower Bank iyi inofanirwawo kuti ishanyire nharaunda dzakaita seHopley kuti vaone zviri kuitwa nevechidiki, vavape ruzivo rwekuti ndezvipi zvavangaite kuti vakwanise kuti vawanewo mari dzinobuda kuYouth Empower Bank.
Gwaro rakaburiswa neZimbabwe Statistical Agents kana kuti Zimstat kubva mukuverengwa kwakaitwa vanhu gore rino rinoti zvikamu zvinopfuura makumi maviri nezvitatu kubva muzana 23.4% zvevechidiki hazvina mabasa munyika. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kubazi rinoona nezvevechidiki munyika sezvo tatadza kubata gurukota amaikesi Conventry pamwe nemutevedzeri wavo vatinoma chakaire. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanogara kurudzira vechidiki kuti vasatarisire kuwaniswa mabasa asi kuti ivo vavake mabasa pamwe nekusiya zvinodhaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muSouth Africa, Muzvare Bethany Chirambadare, votarisirwa kuparura bhuku ravo ravakanyora rinonzi Derailed Memoir of a Pastor's Daughter. Bhuku iri rinotaura pamusoro peupenyu hwevanhu vanosangana nematambudziko asi vachishaya kuti vakunda sei. Evans Zininga weStudio 7 aita hurukuro naMuzvare Bethany Chirambadare pamusoro pebhuku ravo.
Sekunyora mabhuku ndakazvitanga gore rino, gore ra2023. Ndakatanga gore richitanga ndofunga kunana February March ikoko ndopandakatanga. Zvakanditorera 6 months ipapo kuti ndigone kubatanidza zvese kusvika pakuzonzi bhuku rinzi rapera.
Pamaikura maimbofungawo kuti muchanyora here bhuku rimwe zuva?
Handirambotanga kare, ndakatanga izvizvi. Kunyange hazvo ndichikura ndiri munhu ainyora, ndainyorawo zvinofadza, ndainyora nyaya ndichingodaro, zvinhu zvandaingofarirawo kungoita ndisingatozive kuti ndikunenge itori nzira yamwari yekundiendesa chaiko chaiko kwandinofanira kunge ndiri, nekuti ndega ndasinganyatsoone kuti ndichazoitii naro, zvichafamba sei, ndichazovei, upenyu hwangu huchadii.
Iro ratiri kutaura nezvaro nhasi iri rinombotaura nezvei? Mungatipere chidimbu kungoti gagaga nyaya iro mundeyekuti kudii?
Bhuku iri zita rari ndere kuti Derailed Memoir of a Pastor's Daughter. Saka ingori nyaya iloro ndigira nurondo yangu yopini wangu.
Zukunzwa mataurira muri kuita munenge murimo womuna wei. Muri kubudikira papi murungano ramuri kunyora uru.
Zandaka sangana nazo ndichikura semana wemfundisi. Zandaka sangana nazo ndichikura semana wemparizi. Kana uri mukristo kana uri mwana wemufundisi zvinokutarisira kuti upenyu hunofanira kunge takamanga kakureruka so kamanga kupfava so asi ndakaona nezvandaisangana nazvo inini semunhu ndakaona kuti handizvo nguva zhinji handizvo kunyange ukave mwana wemufundisi kunyange ukave mufundisi pachako kunyange ukave mukristo zvisida hazvirevi kuti upenyu hwako hwangomuperendende hazvirevi kuti zvinhu zvese zvaakungoendeka sezvatinenge tichifungidzira.
Dzidziso yenyu yakanyanyonangana nevanhu vapi? Zvine zera here?
Kazhinji unoona munhu paya paya panenge pachiparidzwa ati maridzi yacho inosvika ichiita sekunge ukangogamuchira Jesu uyu zvese zvatove raiti upenyu hwako hwatove raiti. Saka ndakaona kuti hazvisiri izvo zvazvazviri muupenyu hwangu inini. Ndiri mwana wamufundisi kudaro yanga ingori dambudziko. Matambudziko acho anga akangoita kuteedzana. Taitoshaya kana kuzurura zvichingoteedzana zvinhu zvachona. Saka ibhuku rinotsanangura zvataisangana nazvo. Inini semunhu semwana wamufundisi uye semhuri. Kuti zvataisangana nazvo zvazvakamira sei, matambudziko ataisangana nawo anga akamira sei, anga akatooma kusvika pekutoti kunyange nemumapepanhau zvaitobudiswa kuti mufundisi pane mufundisi azoponda munhu, pane mufundisi azorepa munhu, nyaya idzodzo dzichibuda munewspaper nezvese zvaiitika zvizosvika pakundikanganisa inini semwana wamufundisi. Saka ndinenge ndichingotirondedzera zvinhu zvandaisangana nazvo zvaiitika uye kuti kwandiri nekune hanzvadzi yangu zvaitisanganisa sei zvakativhiringidza seiwo sevana. Ibhuku randinenge ndichingotsanangura kuti panobudika hapana matambudziko anogara nekusingaperi, hapana matambudziko anonzi haaperi.
Veruzhinji vari kutambiranawo sei nebhuku renyu iri?
Ndinonzwa kufara zvikuru nematambiriro ari kuitwa bhuku neveruzhinji.
Tanzwa muchimbotaura paya kuti muri kugadzirira kuita official launch kuchange kwakaungana vanhu muchitaura nezvebhuku renyu. Vanoda kutenga, vanoda kutaura nemi kana kunzwawo zvizhinji pamusoro pekunyora kwenyu mabhuku vanokuwana ikupi?
Ndine vanhu vazhinji vatofana kuisa maodhari bhuku irori. Saka ndinonzwa kufara zvikuru. Zvinhu zvandasingambofungidziri kuti ndomatambirirwo achaitwa, asi ndinofara kuti ndozvazviri. Saka kune vanoda kundibata, vanoda kutenga bhuku iri, vanokwanisa kundibata kuburikidza neemail yangu inoti chirambadarebethel@gmail.com uyezve vanokwanisa kundibata nenhamba dzangu dzefoni dzinoti dzo +27 7111 269 21. Vanhu vanokwanisa kundibata ipapo zvakare.
Avo vange vari munyori wemabhuku Muzvare Bethany Chirambadare, vakanyora bhuku Derailed, Memoir of a Pastor's Daughter, vari parunhare kuJohannesburg muSouth Africa naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, mumiriri weCitizens Coalition for Change weHarare North muparamende vaAlan Markham vaenda kumatare vachikumbira kuti dare rimanikidze Zimbabwe Electoral Commission kuti iise gwaro revavhoti padandemutande. ZEC iri kuramba kuita izvi ichiti zvinogona kuisa ruzivo rwakawanda mumavoko evanhu vasina kunaka. MuChronicle, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vari muNiamey muNiger kumusangano we African Union Industrial Relation and Economic Diversification. Munyu Zimbabwe umwe wavati wezeli wakafano bata chigaro chamtungamiri webati orinopikisa the Citizens Coalition for Change vatendai biti vanoti budget renyika rakaparwa negurukota rezvemari vamtulinwe ndere manyepo rakanangana nekubatsira ZANU PF musarudzo dzegore rinouya. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mukoma Hwande, ndavangu vamunobata nawo basa makadini. Ndinokwanisa zvine Zimbabwe yose kwamuri matimana chengetwai naShe tipinde muzoro ratakata naro zvakanaka. Ini hangu mashoko angu haana kunyanya kuwanda, asi kuti ndinokumbiravo tiwane mhinduro kuna president vavedu vaDouglas Monzora kuMDCT kana kuti Alliance. Baba vaMonzora, ini ndakakudai muchine zvigaro zvamakabata zvese zvemaspokesman generali nebasa ramakaita kukopaki ndo rakaita tifambe neni tichitarisire kuti tichava neramangwana rakanaka. Asi pari zvino ini zvangu ndatarisa ndarasika. Ndinokumbirawo mundibatsire nekuti handichanzwisisi. Pandangovanapo ndepekuti zvenyu president zvabhadhara. Mubayirenyu takainzwa purazi, motokari, kuda nedzimba muri kubhadharirwa, kuda nemagrosa muri kupiwa hatichazivi. Plus as long zani ichikutunga huramuna wagwa, muchangohora zuva nezuva. Ndokuona kwangu zvino kuti zvenyu zvabhadhara. Saka ndinokuchibvunza kuti bato redu richazovei mangwana. Ndinokumbirawo mutipindure kubudidzana mutauriro wenyu vavedu vaWitness Bureau kuti bato redu richazovei mangwana, sezvo maakurambidza kuti rive nemakanzera vakondeste maMP panova ndo parichazova nemaseneti.
Tinoda kutaurawo pamusoro pemanonzi Mugwadi uyo. Zvese zvamunobvunza ndo zvavanoita. Vanotaura pamhepo nepapuresi wachiti mune maiko vaizi uyezve kodzero dzevanhu dziri kupiwa nepo hapana. 2008 ndo zvavaiita vanhu vachipondwa mumaruwa mumaopposition achiurawa wakiti zvinhu zvese zviri raiti. Nanhasi ndo zvamunoramba vachipindura. Asi nyika yese inozviziva, pasi yese inozviziva kuti ZANU PF ndo inoponda vanhu, ndo inouraya vanhu, inobanikidzira vanhu kuita zvavanoda kuti vavavhotere. Tatenda zvavo.
Makadiko kustudio uko handiri kukosora. Ndokumbirawo kuti mudze vana vangu kuti ndakosora. Yoo, handiri kukosora. Yowe, vafarisani vamwe vose. Ndichipedzesera ndichiti vanhu veCitizen ngatishinge. Ngatishinge tibise mhandu iyi munyika tione kugara. Mhandu yatichaisa kugaro kwatigere tinorohwa kumba torohwa hatichazivi kwatinoinda wee.
Monzora, Monzora ngaasiye basa, hapachisina zvaari kuita uyu. Opposition party inoreva kununura vanhu veZANU PF, vanhu veCCC, vanhu veZAP, tingati vanhu vese munyika. Nyika inotongwa muchichinjanwa. Uyo ngaamire, ngaamire, hapana zvaanoziva uyo. Akafanana nevanhu vaya vaiti chamuka inyama kuhurumende yaSmith munhu iyeye. Haasi kuziva zvaari kuita. Ngaasiye nezvaari kuita, ngaasiyane nazvo, arege vanogona vaiti Monzora, Monzora. Kana mwana mucheche chaye ari kuona zvaari kuita Monzora ngaabuda apo. Ngaasiyana nezvozvo zvaari kuita zvokudya maragera achitengesa vamwe vanhu. Ngaasiye izvi Monzora zvaari kuita izvi. Tatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Semazvaose tinomukomana unoda mutambo wenhabvu zvikuru Brian Musekiwa.
Musekewa, mamechi zakatambuwa nezuro wakama wana sei. Takawona Switzerland ichurua Cameroon 1-0. Uruguay akaita draw ne South Korea. Portugal ikarua wo Ghana 3-2. And Brazil ikakunda Serbia ne 2-0. Pa mitambo ii chisha honga titaurira.
Ya, pa mitambo ii ndakaya wana kwasa kivona yese. Cameroon yakajikuwa 1-0 ne Switzerland. Anakaona mtambo indakaona Cameroon kunge yaka waste so many chances. Ingade yaka wina game it. But for some reason, bora mtambo ukataza kutura advantage of my chances and let fall your way, unwa punish wa. Saka Switzerland yaka punish ya Cameroon. But njiruta nisira kuti Cameroon isha kwa sa ugaziri sama mistakes ayo pa next game ya avu. Kuti kwa sa kwa to the round of 16. Then Ghana indakaona game rao. Yakatamba zvakanaka, it was a very exciting match ne Portugal. Ndinotarisira kuti vachakwanisa kukwanisa kukuhwinawo. Vakakwanisa kumatcha Portugal matambira aita in terms of skill ne level. And I was impressed ne Ghana.
Ipapo musekiwa, chii chakatadza kuitwa ne Ghana kuti iite mangange kana kuti ikunde Portugal? Chamakaona chakataira apa ndechipi?
Right, mukada kuona magoals akagweswa ne Portugal. Anga ari magoals akanga akonza. Zerwa nema play Ghana at not maskupo mistakes ma mistakes sekuti ana avoidable. For example, mukatasa penalty yaya Ronaldo anga kato his back, he was charging towards a corner flag, not towards the goal. Defender akada asaudo bombusha akada akangomusi akadaro pakadaro vana Ronaldo vanotambira kungo kumwa chete vanobva kuzvira pasi ya penalty. Then poita imwe replay yakati ndachidza ye yakaputa ikazwa ne Ghana. Kipa akaisa bhora pasi achifunga kuti kumashoko hakuna mumwe munhu. But paive ne Ghana player. Saka Ghana player pakakwata kutora bhora akada akabva kukwira mumambure nekuchipidza pati haana kudaro. But zvinhu mamistakes ekuti anofundika kumaplayers. So next time I think they will be able to correct their mistakes and do better.
Manje musekiwa nasi mugroup B, Wales iri kutamba ne Iran, Qatar iri kutamba ne Senegal, Netherlands mugroup A iri kutamba ne Ecuador, and mugroup B England iri kutamba ne America. Chii chauri kuona pa line up ya mitambo iyi?
The big one ichange England ne America.
Sei uchiti mutambo we England ne America big one.
Anongori ma continents, ma countries, anongori ma rivalries. Vanongori ne history yavo. Apa England inenge ichiti iri better than America, and America inenge ichiti takurawo takwanisa kudi kumecha your level of play. Saka tichange tichiona, but ndotarisira kuti England ichakwanisa kuhwina against America, because America ina experience. Then England ine nyanzvi, makatarisa ma players England. Antambira ma big clubs, Liverpool, Chelsea, Man City. Saka vane sarura ode ma players and they are disposable. Then poita Senegal kubudama ne Qatar semaona yatakaita payakatamba paya kuti Qatar vanongorova cricket mu tournament. Ndikuona Senegal ichikwanisa kuhwinawo easy. Izvi zvinova zvatinodawo isusu vagari vekuAfrica kuti Senegal ikwanise kudi kurova matimu aya. Timo ni matimu zedeye kwa Afrika na kwata kutu zipresenda pa next stage. Like mkawona so far zaitika. Hapana kana nige kwa Afrika ya tia wina. Eka zile 5 at least for my next games I don't tono nige za kwa Afrika za chi wina o. Ndiza tukuda usi jidaro. Then game ureye Wales ne Iran. Ile rungu na nisimori ma countries wa nungu ma average countries. Nduko na wachipasa mungu tambo for a draw. Then in Netherlands, ne Ekeda, because Ekeda, semaudra baka ila baya baka tama ne Qatar. It's a very good team. Netherlands is also a very good team. Saga, ma games are dikuti, ma only wa fasa kuta focus on Nasi, Netherlands, ne Ekeda, England, ne States.
Okay, Brian. Tineke tese sakari nasi mushure mokutambwa kwe mitambo iyi kuko titaurira zvawaona nezvaunofunga kuti zvichaitika pamutambo yenhabvu uyu. Tinotenda chaizvo musekiwa. Tinotenda chaizvo.
Muve nezuva rakanaka.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, njini Tanono Kawande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.